Mumwe mugari wemuHarare vaFibian Rukwata vanoti humutu huri kuruma vanhu masikati machena chaiwo munzvimbo dzakasiyana siyana zvokuti vanhu vakawanda vanogona kunge vari kuvhiringirwa utano hwavo. VaRukwata vanoti kusatakurwa kwemarara kuri kuitika munzvimbo dzakawanda ndiko kuri kukonzera kuti humutu huwandise nokuti marara aya ari kutadzisa kufamba kwakanaka kwemvura inofanira kuyeredzwa kumadhireni.
Humutu watinetsa, madraini haasi kukukurwa nekanzu zvainofanira kuve ichiita. Mvura iri kungojenga, mamosikito ari kuwanda. Tiri kurumwa ini takagara panze masikati machena mamosikito. Vanhu vari kushandisa nguva yavo yakanyanya vachitaura nezvecovid asi vari kukanganwa zvimwe zvirwere zvakai zvinounzwa nehumutu zvakaita semalaria. Izvozvo zviri kutinetsa chaizvo munomu.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti ichokwadi kuti makanzuru ose emunyika akaremerwa zvakanyanyisa zvokuti haana zvekushandisa zvakaringana zvokuti asirite nzvimbo dzine humutu. Dr. Chiripanyanga vanoti munhu wese anofanirwa kuzvidzivirira kuitira kuti asarumwa nehumutu.
Mazuva ano tiriona kuti nyaya dzekufirita kunoitwa nekanzuru zvazvishoma nenyaya yekuti maresources makanzuru edu mazhinji haana maresources. Saka nokudaro tinoenkareja kuti munhu pachi zvake ngazvidzivirire iye nemitoo yakataura yekupfeka zvipfeko zvakareba, kushandisa mamosquito repellent, kushandisa mamosquito net uyezve kuti kana ukange warwara nechirwere chemalaria wokurumidza kuwana rubatsiro.
Dr. Chiripanyanga vanoti kana munhu aona kuti anenge ava kurwara nemalaria anofanirwa kuenda kunorapwa nekukurumidza nokuti denda iri rinokwanisa kukokawo mamwe matenda anodhura kurapa.
Malaria ndo kurapwa nekukurumidza. Panongofungidzira kuti ndinenge ndakurwara nekunzwa zvakanaka ibva wamhanya kuchipatara ipapo ikakononokera. Kange yasirebwa malaria yaine macomplications, kurapwa kwacho kunotinetsei ende kunoti dhurei, ende zvakare ndo patinozoona kuti vanhu vakawanda kuti macomplications akaita sekuti itswa kutishanda zvakanaka rinofeilia vakuda kuenda padialysis vakutama macomplications kimaliva ichishanda zvakanaka uyezve ndo patinozoona kuti vanhu vachishayika nenyaya yekuti vakanonoka kutsvaga rubatsiro. Kana ukange wangofungira kuti une chirwere chemalaria mhanya kuchipatara unopiwa mushonga.
Chiripanyanga vanoti nzira huru yekudzivirira malaria kuparadza nzvimbo dzinogona kuberekera mazai nehutunga kana humutu uye kuzvidzivirira kubva mukurumwa kuburikidza nekuzvivhara nemambure anodzivirira humutu panguva yekurara kana kupfungaidza mishonga inodzinga humutu. Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vanofanira kupfeka mbatya dzinovhara maoko nemakumbo panguva dzemanheru kana vari munzvimbo dzinonetsa nehumutu.
Chekutanga chatinokurudzira ndechekuti kana muri kunzvimbo ine malaria pfekai zvipfeko zvine maoko marefu, matrousers iselengwa dzemanheru ndopamiya kuita mamosquito bite. Zvinobatsira kuminimiza kubatwa nechirwere chemalaria. Tinokurudzira zvakare kushandisa marepellents, mamosquito repellents zvinokwanisa kuzora ari mafuta kana ari mamosquito coils zvinobatsira kudzinga mosquito kuti dzisaye pamuri kuti musarumwe nemosquito musaite malaria. Zvakare tinokurudzira kuti mushandise mamosquito nets anokubatsira kuprotekta kuti munhu asabatire malaria. Kana kuri avo vanobva kumaurban area kuchienda kumaruwa tinokurudzira pamunoshanya inwai mishonga yekudzivirira kuti musaite malaria, mishonga yakaitasana Delta Prim.
Nzvimbo dzinonetswa nehumhutu zvakanyanya dzinosanganisira Mount Darwin, Dande, Mutoko, Gokwe, Mutare Mudzi, Chikombedzi neHwange. Haina kukwanisa kunzwa kukanzuru yeHarare kana ubazi rezveutano kuti vanhu vangani vabatwa nechirwere ichi muHarare nemunyika yese kubva zvatanga mwaka wekunaya kwemvura. Asi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti malaria chimwe chezvirwere zvinovhiringa zvakanyanya vana vari pasi pemakore mashanu pamwe nemadzimai anenge akazvitakura. Chirwere ichi chinotanga kusimudza musoro muZimbabwe kubva muna kadzi chichizonetsa mumwedzi yakubvumbi naChivabvu. Gore rakapera chirwere ichi chakauraya vanhu 392 uye vanhu zviuru 370,000 nezana nemumwe chete 389,101 vakabatwa nechirwere ichi gore rakapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamira.